manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wesvondo ndira 19/2025 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC enda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vogadzwa mangwana dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichiti Zimbabwe inofanirwa kugadzirisa nyaya yekodzero dzevanhu kuitira kuti ukama hwayo neAmerica hufumbire pasi pavaTrump. Ukuwo dzimwe nhengo dzezano PF dzinoti kugadzwa kwavaTrump kunogona kusimudzira ukama hweZimbabwe neAmerica. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vokurudzira vari kusarudza vachatungamira sangano renhabvu reZifa kuti vasatungamidza chioko muhomwe musarudzo idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakasarudzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kugadzwa semutungamiri mangwana muvhuro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichikurudzira Zimbabwe kuti igadzirise mabatiro ainoita nyaya yekodzero dzevanhu kuitira kuti ukama hwayo neAmerica hupfumbire pasi pehurumende itsva yavaTrump. VaTrump vari kupinda pachigaro kechipiri mushure mekukunda vaJoe Biden veDemocratic Party avo vachange vachisiya basa. Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vakarerekera kumapato anopikisa vatawanda dzokora vanoti hurumende yeAmerica inowanza kutevedzera hwaro humwe chete panyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Ina handione chinochinja, maAmericans vari very principled. Kunyanga vari maDemocrats, kunyanga vari maRepublicans varipo, vose havafarire zvinoitwa neZimbabwe zvekutora kodzero dzevanhu, zvekusunga vanhu zvisiri pamutemo nekuita maabductions uye nenyaya yeuori, nyaya yekuba. MaAmericans ese haazvifarire izvozvo. Saka handione kuti pane chinganyanya kuchinja kubva kumaDemocrats zvichienda kumaRepublicans.
Chii chingaitwe nenyika yeZimbabwe kuti vawanikwe ivo vachitanga ukama hwakanaka neAmerica nehurumende itsva iyi yavaDonald Trump?
Aiwa, zvinoda kuitwa neZimbabwe zviri pachena sadriver wetractor. Zimbabwe inofanira kugadzirisa unhu hwayo. Zimbabwe inofanira kurega kuponda vanhu. Zimbabwe inofanira kuregedza kumbunyikidza kodzero dzemacitizens. Zimbabwe zvikuru sei inofanira kuti iregedze nyaya yeuori yadai kuparadza nyika. Ivo vanozotaura kuti chaparadza nyika masanctions zvirango zveupfumi, asi kwete, chatambudza vana veZimbabwe, chiri kuita kuti vana veZimbabwe vanhonge svosve nemuromo inyaya yeuori yeumbavha huri kuitwa neZanu PF. Vakaregedza izvozvo vachatanga kudyidzana nenyika dzose zvakanaka, vachatangawo kuona nyika ichienderera mberi.
Avo vanga vari vanoongorora nezvematongerwo enyika uye vakarerekera kumapato anopikisa vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota imo muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavaza kuti tinzwe kuti vanoona kugadzwa kwava Trump kuchinakira nyika yeZimbabwe here.
Tinotarisira kuti pachava nekushanduka kukuru kana vaTrump vachinge vapinda pachigaro sezvavachaita mangwana. Chekutanga ndechekuti vaTrump vakatovimbisawo kare kuti havane nechekuita nekupindira mukati mematongerwo enyika dzevamwe. Vanenge vachitongobatsirawo panenge vachidzibatsirai, asi havasi kuzvisa mhuno dzavo mukati medzimwe nyika. Izvozvo zvega zvinotipa mukana wakanaka seZimbabwe kuti titonge nyika yedu tisina vari kutidzvinyirira, tisina vari kutiomesera, tisina vari kupindira vasina chavanoziva. Saka takatotarisira zvikuru kuti vaTrump vapinde pachigaro apa mangwana. Tinoziva kuti kubva mangwana zvichikwira Zimbabwe madyidzirano edu nedzimwe nyika anenge ava nani zvikuru, nekuti vaTrump munhu asingaite jee kana dambe kana asina utsinye nedzimwe nyika. Munhu anotarisira nyika yake yeAmerica. Tozvatinge takatarisira, uyezve tinozwa kufara kukuru kuti kubva mangwana hapanenge pane shanduko yakawanda ichaona.
Tinoona kuti America yanga iri kukurudzira nyika yeZimbabwe kuti iwanikwe iyo ichiita utongi hwejechetere uyezve kuregedza nyaya dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu. Munoona pane zvichachinja here panyaya yekubviswa kwezvirango zvakatemerwa nyika yeZimbabwe pachapinda vaDonald Trump?
Sekuona kwedu netarisiro yedu sebato rezanup senyika yeZimbabwe, tinoona vaTrump vachidyidzana nesu zvikuru. Isu totarisira kuti vaTrump vachapinda pachigaro kana zidhera ichabviswa, nekuti vakatovimbisana kuti havana chavanowana mukudzvinyirira nyika diki dziri kuedzawo kuti dzirarame.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavaza vachitaura nesu vari parunhare kuBritain. Amai Usha Vance ndivo vachave mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika kana kuti second lady, vachiita munhu wekutanga ane midzi kubva kuSouth Asia kuva nechigaro chakadai. Vakadzidza pachikoro chepamusoro-soro cheYale uye igweta. Mutori wedu wenhau weVOA Anita Powell anotarisa nhoroondo yavo uye kusangana kwavakaita nemurume wavo munyaya yandiri kukuverengerai. Amai Usha Vance vakaberekwa muna 1986 kuCalifornia uye vabereki vavo vakabva kuIndia. Amai Vance vakashandira magweta maviri edare repamusoro-soro reSupreme Court. Vakasangana nemurume wavo kuchikoro apo vaiita zvidzidzo zvemitemo, vakazororana muna 2014. Vane vana vatatu. Amai Usha munhu asingawanzoonekwe hake paruzhinji kakawanda kunyangwe murume wavo achiita zvematongerwo enyika.
It is my great privilege to introduce my husband and the next Vice President of the United States, J.D. Vance.
Mufaro wangu kuchingamidza murume wangu uye mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amirira kutora mhiko J.D. Vance.
Usha,
mumwe aimboshanda kuWhite House asi ave kushanda kuAmerican University, Anita McBride anoti.
The growing diversity of our country, of people reaching levels in our politics and civil society in all aspects.
Nyika yedu ine vanhu vemarudzi akasiyana siyana vakawanda vave kukwanisawo kupinda mune zvematongerwo enyika nemamwe mabasa epamusoro. Izvi zvinhu zvakanakira nyika yedu. Kutora chigaro chepamusoro kwava Vance kunodzorawo mudariro gakava panyaya yevanhu vanobva kune dzimwe nyika vachizogara muAmerica. Vari kutora mhiko semutungamiri wenyika vaDonald Trump vakati vachaomesera zvakanyanya vakabva kune dzimwe nyika vasina magwaro ekugara muAmerica. VaTrump vakati vana vanoberekwa muAmerica vanopiwa magwaro ekuva zvizvarwa chete kana mumwe mubereki wavo aine magwaro ekugara munyika zviri pamutemo. VaTrump vanoti,
Going forward, the future children of illegal aliens will not receive automatic U.S. citizenship.
Tichenda mberi, vana vevabereki vasina magwaro ekugara zviri pamutemo muAmerika, havasi kuzopiwa ugaro hwekuvazvizvarwa zveAmerika.
Amai Vance vari kuuya panguva iyo paine gakava muchikwata chinotsigira vaTrump vamwe vachiti havachadi kuti vashandi vekunze vapinde munyika nemagwaro emavhiza eH1B. Anobvumidza kushanda muAmerica kwenguva pfupi. Vakawanda vanowana mavhiza aya zvizvarwa zvekuIndia. Asi vamwe vanoti, nyaya yekuda kunyima vana vanenge vazvarirwa muAmerica magwaro inogona kutadza kubudirira kumatare. Asi amai Vance vanoonekwa semunhu asiri muchena nevamwe vemuAmerica. Ngatinzwei vachitaura nemutori wenhau Megan Kelly.
Obviously she's not a white person and we've been attacked by some white supremacists over that, but I love Usha. She's such a good mom, she's such a brilliant lawyer.
Asi akemuchena uye takambushungurudzwa nevachena vanofurikidza mwero nezvazvo, asi ndinoda mudzimai wangu Usha, ndiye amai vakanaka uye gweta rine njere, ndinodada naye.
Kune rukumvute rwavo kuSouth India mumusha weVadluru, vanhu vakawanda vakati vari kufara kuti mumwe wavo ainge asimukira zvakanyanya. Kunyangwe murume wavo achipinda Roman Catholic, amai Usha ndeve chitendero chechiHindu. Mumwe mugari wekumusha kwavo kuVadluru, Srinivasi, anoti,
I'm feeling really happy, and the villagers of Vadluru are also happy. In the future, if she becomes the president
of the United States... Ndiri kufara zvikuru, uye vanhu vemumusha wedu vari kufara, asi mune ramangwana Usha akaita mutungamiri wenyika tichafara zvakanyanya.
Asi amai McBride vakakurudzira amai Vance kuti vanyanya kupedza nguva yavo kuvanhu vatatu.
She has a 2-year-old, a 5-year-old, and a 7-year-old. And I think we'll need to make sure and want to make sure that they have adjusted.
Vane mwana ane makore maviri, mumwe mashanu, uye mumwe ane makore manomwe. Vanofanira kuona kuti vakwanisa kuti vajairire kugara maziso evakawanda ari pavari.
She has a 2-year-old, a 5-year-old, and a 7-year-old. And I think we'll need to make sure and want to make sure that they have adjusted.
Vane mwana ane makore maviri, mumwe mashanu, uye mumwe ane makore manomwe. Vanofanira kuona kuti vakwanisa kuti vajairire kugara maziso evakawanda ari pavari. Nemusi wa20 ndira nemuvuro vanenge votora chigaro chitsva ichi. Nyaya iyi yatumirwa naAnita Powell, VOA News, Washington. Mukaiverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye, VOA Washington. Zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo, kana kuti Youth Forum, muchichipiwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Tino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navakuda bejana vanova wechidiki ari muno muAmerica, tichikurukura nezvekugadzwa kwemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, avo vachange vachigadzwa musi womuvhuro.
Nyaya huru yagadarisana navaTrump inyaya yekuswatanudza upfumi hwenyika hweAmerica, kuti nyaya dzezveupfumi dzitange kufamba nenzira inogutsa ruzhinji rweAmerica. Chikonzero chikuru chakaita kuti vanhu vatsigire vaTrump yaiva nyaya yekuti yekudhura, yekukwira kwemutengo yezvinhu, tinoti cost of living muchirungu. Mitengo yezvinhu yanga yakukwira zvakanyanya mitengo yezvekudya. Tobvapo totarisa mitengo yepekugara, tinoti mahousing cost muchirungu. So zvinhu izvozvo, yatinoti inflation, ndizvo zvakakonzera kuti vanhu vange vachitsigira vaTrump. Inflation inokonzerwa tisine zvinhu zvakawanda asi zvinhu zvikuru zvinokonzera inflation kunyanya kutambisa mari kunenge kuchiita hurumende kana hurumende ikapatura mari muzvirongwa pazvirongwa zvakawanda wanda nezvimwe zvisina musoro kusvikira pakuti vanenge vakukwereta mari nekuti mari yavanenge vachitora kubva kumataxes inenge iri shoma kuti izadzikise zvirongwa zvavanenge vainazvo. Izvozvo zvinokonzera inflation, zvinokonzera kuti mutengo wezvinhu ikwire, zvoda zvobva zvasvika pakuti zvaakuruma umwe neumwe zvake anozvifambira muupenyu hwake. Saka iyi ndiyo nyaya huru ichada kuti vaTrump vatwasanudze nyaya yezveupfumi, kuderedza mutengo wezvinhu, kubatsira kuti upfumi hwenyika huvandudzike, yatinoti economic growth, vanhu vakwanise kuwana mabasa. Achinge vawana mabasa, vawane mabasa anobhadhara, mari inoshanda, mari yakasimba inoita kuti vagone kuzviriritirawo nekuriritira mhuri dzavo.
Sezvo paine dzimwewo nyaya dzavakavimbisa, ndezvipi zvimwe zvamunoona kuti vangada kukurumidza kugadzirisa vachangopedza kugadzwa? Tichitarisa zvikuru sei zvinogona kunge zvichibatsira vechidiki vari muno muAmerica nevari kudzimwe nyika dzinosanganisira Africa nemuZimbabwe.
Pane nyaya yesecurity, nyaya yeboda redu reAmerica neMexico. Boda iroro ranga rakavhurika kwenguva yakareba, vanhu vanga vachingobva kupi nekupi zvako kwavanokwanisa kubva nako vachipinda muAmerica zvisiri pamutemo nepaboda ipapo. So vaTrump vanoti chimwe chezvinhu chavari kukoshesa zvikurukuru chiri pamusoro pezvimwe zvese kuvhara boda iroro. So ndo zvimwe zvatakatarisira. VaTrump zve vari kuti vachashanda kuti vapedze hondo pakati penyika yeRussia nenyika yeUkraine. Izvozvo zvichatibatsira kuti Ukraine yagara ine rimwe ivhu rakasimba chaizvo, ende inoita kuti zvinoita kuti Ukraine inge ichi producer zvirimwa nezvekudya zvakawandisa zvinosvika kuAfrica chaiko. Isusu kuZimbabwe tinototengawo zvekudya kubva kuUkraine. So tinotarisira kuti hondo iyoyo ikapera, zvinoita kuti nyika mbiri idzodzo dzitange kudyidzana zvakanaka, dzidyidzanewo zvakanaka nedzimwe nyika.
Kwanhasi togumira pano. Manzwa hurukuru yataita navakuda Bhejana vanova wechidiki anogara muno muAmerica. Tinokutendai vateereri kunge manga minesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavaka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka nekutipa chirongwa chevechidiki. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzevechitendero kana kuti religious forum. Muchichipiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Ndino kuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC. Mangwana kuchange kuchigadzwa vakakunda musarudzo vaDonald Trump. Naizvozvo takumbira munhu waMwari mufundisi Vernon Chamba kuti vambouya nhasi vambotibatsira tionesane tinzwisise kuti utungamiri hwenyika neshoko raMwari zvinodyidzana papi, zvine ukama papi, shoko raMwari rinoti kudii pamusoro peutungamiriri. Mufundisi Chamba, ndinokuchingamidzai kuchirongwa, tipei zvamakati gadzirira nhasi.
Kwazivai vateereri vose, mufaro wangu kuti ndinge ndichitaura nemi panguva ino. Muzuva ranhasi ndongoda kungogoverana nemi mashoko ari kubva kuna Mwari andangotumwa andazevezerwa naMweya Mutsvene kuti nditaure. Hongu, Mwari vanodawo kuti kereke kana kuti church, kereke inge inewo muromo kana manzwi ainogona kutaura pamusoro pezvematongerwo enyika. Chidzokera muBhaibheri, shoko raMwari, tinoona Mwari vachishanyira muranda wavo kana muprofita wavo munhu waMwari Samueri kuti iwe Samueri chiva muno muguta rerama enda kuimba ya Jesse unozodza mwanakomana wake kuti ave mambo. Mwari vakuda kuisa mutungamiri mutsva munyika yeIsrael. Asi chinhu chekutanga chavanoita saJehovha kushanyira munhu waMwari kuenda kune kereke. Mwari rakakubvira pekutanga rakanga riri zano raMwari kuti kereke yavo iveo nezveinotaura ivo nemanzwi anokwanisa kupinda iveo nezvishuviro zvavo zvino ivo nesei pamusoro pematongerwo enyika. Asi kereke haigone kuti itonge hurumende pazvinhu zvese. Kereke ine simba kudivi remweya. Zvese zvinochekuita nezvinhu zvechinamato nemweya hurumende iri pasi pekereke. Basa rechechi, basa rekereke nderekunamatira vatungamiri vakaiswa naMwari kuti vatonge hurumende inenge yakasarudzwa kana nemutungamiri akasarudzwa naMwari. Basa rekereke kunamata, tichinamatira vatungamiri kuenda kuna Mwari kuti Mwari wee, Jesu Kristo tenzi wee, imi mweya mutsvene ndimi mubatsire. Chibataiwo vatungamiri vedu muafemere kuti vaise mitemo inobva kwamuri. Ndo basa rechechi. Kana chechi ichinge yagumburiswa neutungamiri huri chero pano pasi panyika, haiende kutungamiri nekuti dzimweni dzenguva utungamiri hwacho hunogona kusateerera chechi kana kudheerera kereke. Asi zvine uchenjeri ndezvekuti kereke idzokere kuna Mwari yonokumbira mweya mutsvene kuti vaonewo chekuita vafemere vatungamiri. Ndinoda kutaurawo muenzaniso wezvakaita senyika yeAmerica, USA. VaDonald Trump munhu akatosarudzwa nekuzodzwa naMwari kuti ange pautungamiri. Tinozviziya sei kuti ndiMwari vakavazodza, ndiMwari vakavasarudza? Tinonzwa nemitemo yavo nemirayiro yavanoisa. Ukanzwa mutungamiri anongotaura kuti Jesu, Jesu, Jesu ngatinamate, hatifaniri kukurumidza savanhu kuti tifunge kudzire kuti ari kubva kuna Mwari. Kungotaura chete hakuna kukwana. Asi handei pakuzviri kuitwa, zviri kuitwa mirayiro nemitemo yacho. VaDonald Trump vari kutaura ivo vari kurambidza vanhu ngochana. Ende zvinova zvirizvo zvino zvetinowana zvinokurudzirwa neshoko raMwari. Ndozvine mirayiro yavo nemitemo yavari kupa ndoinoita kuti tizive isusu sekereke savana vaMwari kuti uyu mutungamiri asarudzwa naMwari, uyu ndiye muzodziwa aiswa naMwari kuti atonge nyika. Hazvigone kuti munhu wese afare nesarudzo inenge yakaitwa naMwari, but zvichatibatsira. Saka zvakureva here kuti matambudziko achauye kuhurumende yeAmerica, matambudziko achauye here kunyika dzizhinji dziri pano kana dzinosanganisira dziri muAfrica? Hazvichareve kuti matambudziko achauye, matambudziko anouya. Asi Mwari kana achinge aisa vavo, zvazvakureva ndezvekuti Mwari ane zvikonzero zvekurwira vanhu venyika iyoyo kana venyika idzodzo, nekuti vanenge vachifamba vari mugwara raMwari. Muropafadzwe munhu wese anga achiteerera. Mwari akuitirei zvakanaka.
Aiwa, kwanhasi togumira pano. Tinokutendai zvikuru mufundisi Chambane nguva yamatipa. Vateereri nemi, ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans. Tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chedu. Teererai zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kukurudzira vari kusarudza vatungamiri venhabvu veZifa kuti vasatungamidza chioko muhomwe musarudzo idzi, asi kuti vasarudze vatungamiri vanokwanisa kusimudzira nhabvu munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nengo makuma nomwenesere dzeZifa Elective Congress dzichasarudza vatungamiri veZifa dziri kukomekedzwa kuti dzisakudze chioko muhomwe, asi kuti dzisarudze vatungamiri venhabvu vanokodzera. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kuitwa nemugovera svondo rinouya, ndokana dzikasamiswa nenyaya dziri kumatare dzakakwidzwa naBenjani Mwariwari, vaGift Banda navaWalter Magaya. Mwariwari nababhanda vakaendesa nyunyuto dzavo kucourt of arbitration for sport iri kuswitzerland uko vamagaya vakakwidzawo nyaya yavo kuhigh court muHarare. Vamwe vakanzi havakodzere kukwikwidza ndavafara ijere navatemba muliswa. Vamuliswa vanonzi vari kupikisa zvakaitwa neZIFA Normalization Committee mudare reHigh Court muHarare. Kunyange sarudzo idzi dzikasaitwa semarongero azvakaitwa pari zvino, mhuri yenhabvu inoti padzichaitwa pacho vasarudzi vanofarira kusaita zvouori. Asi mukuru weZIFA Normalization Committee vaLincoln Mtasa vanoti kunyange zvakamira zvakadai, sarudzo idzi dziri kuenderera mberi musi wa25 ndira semarongero avakaita. Musi uyu kuchasarudzwa mutungamiri weZIFA, vatevedzeri vake vaviri pamwe nevamwe vanhu vatanhatu vachange vari mubhodhi reZIFA rinenge riine vanhu gumi nemumwe chete. Mutsigiri wechikwata chenyika cheZimbabwe Warriors ane mukurumbira vaChris Romario Msekiwa vanoti vari kufara kuti sarudzo idzi dzave kuzoitwa.
Isusu sewa tsigiri wenhabvu ndiri kufara chaizvo nekuti nguva yetanatamiriri yasvika. Musi wa25 January kunenge kune sarudzo dzefootball leadership yedu yemuno muZimbabwe, apo panenge parikuswa new ZIFA board, utungamiri hutsva hwebhora remunyika.
Munyori mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vasarudzi havafaniri kutengesa mavhoti avo sembiri yavaive nayo kare.
Vachada vanhu vanotarisa homwe dzavo zvioko muhomwe mukusarudzana mukutungamirirana bhora ngazvive zvichipedzwa.
Makore apfuura nhengo dzeZIFA Elective Congress dzangachiomerwa mhosva yekutengesa mavhoti pese panga pachiitwa sarudzo. Mutsigiri wechikwata chenhabvu cheZimbabwe National Soccer Team vaMathias Kufandiribwa vanoti nyaya dzekutengeswa kwemavhoti idzi hadzifaniri kudzokororwa zvekare.
Zvatinokumbira kune vachasarudza vatinoti makanzira ndezvekuti ivo neungwaru hwavo ngavasaise homwe pamberi, ngavaise bhora pamberi, nokuti pekupedzisira pacho vakaisa homwe pamberi bhora redu rinofa.
Imwe nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaAdoms Mukwasi vanoti vari kukumbirisa kuti veZIFA Elective Congress vavasarudzire vanhu vanoziva bhora kwete nekuti vabhadharwa.
Tibatsireiwo nokuvhotera vanhu vebhora, tibatsireiwo nokuita vanhu vane chokuita nebhora vadzosewo ikonomi yebhora musystem inobatsira Zimbabwe. Saka tokumbirawo kuti mutarisire kuisa vanhu vebhora tovatinochemera ndozvatinaro.
Vamusekiwa vanowedzerawo vachiti vari kutarisira kuti kuchasarudzwa mutungamiri weZIFA anoziva, anodya, anorara nekurota nhabvu chete.
Isusu tiri kuda munhu, someone who is passionate about football, someone who is passionate about the development of football at grassroots level, at all levels. Munhu anoisa bhora pamberi pane zviro zvese, who put football first. Ndiye munhu atiri kuda iyeyo, someone who sleeps, who drinks football. Ndiye munhu atiri kuda atungamire bhora redu.
Vanhu vatanhatu vamashawo gore vatwai mupiri vamatinkweza vanqobile magwizi vafilimoni machana namakwinjiso mapiri ndivo vari kutarisirwa kukwikwidza chinzvimbo chemutungamiri weZIFA ichi. ZIFA Normalization Committee yakatambidzwa basa neFIFA rekuita sarudzo yevatungamiri veZIFA iyo isati yabuda muhofisi musi wa31 ndira 2025. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni owe Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuZibandlela 2025. Ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Donald Trump oyebandla lama-Republicans ukhangelelwe ukugcotshwa kusasa ngomvulo wokuthi abe ngumongameli weMelika, njalo siza kuzwa umlando womsekeli wakhe uJD Vance.
JD Vance to be the next Vice President of the United States.
Kwezemidlalo lamuhla silosimba Rusike, umdlali wenguqu owake waduma kakhulu ngokuthela ibhola emambuleni idlalela iqembu lenguqu eleBhoso ngeminyaka yama-90s.
Abafana bakathesi ibhola abasalithathi serious. Thina sasilivukela ezigwagweni sebenemzimba exegayo, sebethanda izinto ezimnandi nazo nalezi ezinathwayo ezingalunganga.
Zonke lezi ndaba leziphathelane labatsha, amasiko ezokholo ziyalandela. Oza kuba umsekeli kaMnumzana Donald Trump ozagcotshwa kusasa ngomvulo ukuba ngumongameli, uMnumzana J.D. Vance wazithuthukisa kumpilo eyayingaphakamanga kangako. Wakhulela edolobheni elalilamafemu angaphumeleli kakhulu esiqintini se-Ohio. Waya ekolitshini elilohlonzi olwe-Ivy League, njalo kukhangelelwe ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakamongameli abasakhulayo kumlando weMelika. Lolu daba silethulelwa yintatheli izindaba ye-VOA uCaroline Presutti, lwatolikwa yi-Studio 7. Lokhu kwenzakala uMnumzana J.D. Vance esanda ukukhethwa ukuba umsekeli kamongameli weMelika.
After the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump.
Ngemva kokuphindela kwezombusazwe ngokwezinga eliphezulu kumlando weMelika, sizaqhuba imvuselelo yezenotho engakaze ibonakale kumbali yaleli lizwe singaphansi kombuso kaMnumzana Donald Trump.
Izinga asekulo selikude nxa liqathaniswa lalapho avela khona. Isigaba seJackson eKentucky kulapho okungazalelwanga khona uMnumzana Vance, kodwa ukubiza njengekhaya lakhe.
Now when I proposed to my wife, I said, honey, I come with $120,000 worth of law school debt.
Ngize ngicele owayintombi yami ukuthi abe ngumkami. Ngathi kuye, Standwa, ngiza ngilesikwelete sekolishi lokufundela ukuba ligqwetha esingamadola ayinkulungwane lamachumi amabili, $120,000. Lendawo yamathuna entabeni ze-Eastern Kentucky.
Ugogo kaMnumzana Vance wayesaziwa ngokuthi nguMamaw.
He always came down here with Mamaw and she would bring him to the mountains to
wayehlezi esiza lapha loMamaw, yena owayemleta ezintabeni ukuthi abone ukuthi impilo yakhona injani, njalo kusobala ukuthi wayithanda.
UMnumzana Vance wazalelwa edolobheni leMiddletown e-Ohio. Wakhuliswa ngugogo wakhe owayengathambanga, njalo wayevame ukufunga kokuphela nxa ekhuluma, futhi egcina imibhobho elithumi lasitshiyagalolunye 19 ekhokhiweyo endlini, esebenzisa isibongo somyeni kanina owayengasoyise esaziwa ngokuthi ngu-J.D. Hamel. Wanqoba kukhetho lwakhe lakuqala uMnumzana Vance. Ngokubhuqa wayengumsekeli kamkhokheli wezifundi eklasini yesikolo semfundo ephezulu eseMiddletown High School. Wangena kubutho wasephutsha izifundo zakhe ephumelele kakhulu ekolitshini le-Ohio State University. Wasesiya ekolitshini le-Yale lapho owazwana nalesinye isifundi uNkosazana Yusha Kelukuri owayeza kuba ngunkosikazi wakhe. Umnumzana Vance wazakala elizweni ngomfanekiso wakhe wemovie owaphumelelayo othi Hillbilly Elegy, ogxile kumpilo yezisebenzi zeMelika. Umlingisi okule umfanekiso ngumnumzana Glenn Close, owayelingisa ugogo kamnumzana Vance uMau Mau, owayengamphathanga ngesandla esibuthakathaka.
J.D. Vance, to be the next Vice President of the United
States. J.D. Vance, nguye oza kuba ngumsekeli kamongameli weMelika.
Ngokuxhaswa ngowayengumongameli umnumzana Donald Trump, umnumzana J.D. Vance, owayengumfana weOhio njalo owayethanda iKentucky, wakhethwa ukuba ngusenator weOhio ngeminyaka emibili elandelayo.
But you got to decide you want to be somebody.
Kodwa wena kufanele uthathe isinqumo, ufuna ukuba ngumuntu kumbe hayi.
Umnumzana Trump wakhetha umnumzana Vance njengomsekeli wakhe, kodwa okwakuqala abasebenzanga kuhle ngoba umnumzana Vance wake wachothoza umnumzana Trump esithi kasomuntu amkhwabithayo. Khathesi njengomuntu osekhethiwe, izinqumo zikamnumzana Vance zifana xathu lezikamnumzana Trump. Ebuzwa ukuthi umnumzana Trump wanqotshwa ukhetho lomnyaka ka-2020.
No, I think there are serious problems in 2020. So did Donald Trump lose the
election? Hayi, ukuthi kwakukhona okungalunganga ngo-2020. Ngakho ukuthi umnumzana Donald Trump wanqotshwa kukhetho, hayi asomazwi engingawasebenzisa mina.
Umnumzana Vance usekela impi eChina lemhlubulweni we-East Asia, kodwa kafuni ukuthi kube losizo olunikezwa abantu elizweni le-Ukraine lapho okulempi khona. Njalo
Kamala Harris on the one hand says that she really cares about civilian casualties.
Kamala Harris ngakwelinye icele uthi uyanakekela abantu makhaza abalimalayo lababhubhayo empini lezi, kodwa uyala ukunikeza ele Israel izikhali zokwenqabela lokho.
Umnumzana Vance oleminyaka engamachumi amane uza kuba ngowesithathu oleminyaka ephansi nxa iqathaniswa labanye kumlando weMelika ukuba ngumsekeli kamongameli.
Unkosikazi uSha Vance oligqwetha ongumkalowo oza kuba ngumsekeli kamongameli weleMelika olandelayo useza kuba ngowakuqala ovela emhlubulweni weningizimu yezwekazi le-Asia ukuba kulesi isimo. Intathelizindaba ye-VOA u-Anita Powell uhlolisisa impilo yakhe kanye lokuthi ihlangana njani leyomyeni wakhe u-J.D. Vance kwezombusazwe ngalesi isikhathi elungiselela ukuya eWashington. Kudaba olutolikwa nguTaboka Ncube we-Studio 7.
U-Usha Vance wazalelwa eCalifornia ngomnyaka ka-1986 njalo abazali bakhe babevela e-India. Uligqwetha elafunda eYale njalo wake wasebenza labahluleli be-Supreme Court ababili. Wahlangana lomkakhe esikolo samagqwetha njalo bachata ngomnyaka ka-2014 baba labantwana abathathu. Ukusukela ngesikhathi umkakhe ephiwa isikhundla somsekeli kamongameli ulokhu engakhulumi kakhulu.
It is my great privilege to introduce my husband and the next Vice President of the United States, J.D. Vance.
Ngizwa ngile njabulo enkulu ukulazisa umyeni wami njalo engumsekeli kamongameli weleMelika olandelayo, u-J.D. Vance.
Owake wasebenza lamakhosikazi abaholi beMelika eWhite House u-Anita McBride uthi umkamsekeli kamongameli ungumuntu oyisibonelo esihle kwabaningi.
The growing diversity of our country of people reaching levels in our politics and civil society in all aspects of society and leadership.
Ukukhula kokuhlukana kwabasezweni lethu kwabantu abafinyelela emazingeni aphezulu kwezombusazwe la kubukhokheli kwezinye inhlangothi kuyinto enhle kakhulu. Kulabantwana abancane oleminyaka emibili, olemihlanu, lole yisikhombisa, njalo ngibona sengathi kumele sibone ukuthi bayayijayela impilo yabo entsha. Zama ngamandla ukubavikela ikakhulu abaya esikolo ngoba lokhu kuyinguquko enkulu kakhulu.
Ukuthuthukiswa kukaVance kusikhatshana esedluleyo kuletha njalo inkulumo zabokuza. owakhethwa ukuba ngumongameli uMnumzana Donald Trump wafunga ukuthi uzamisa umthetho ovumela abantu ukuba yizizalwane zeMelika ngoba bezalelwe kuleli. Owakhethwa ukuba ngumongameli uMnumzana Donald Trump wafunga ukuthi uzamisa umthetho ovumela abantwana abazalwa ngabangela maphepha ukuthi babe yizizalwane zeMelika. UTrump wathi uzakwenza ukuthi umthetho uguqule ukuze umntwana abe yisizalwane nxa umzali oyedwa eyisizalwane kumbe lamaphepha amvumela ukuhlala eMelika okwempilo yakhe yonke.
Going forward, the future children of illegal aliens will not receive automatic U.S. citizenship.
Sisiya phambili, abantwana babokuza abangela maphepha abazalelwa kuleli abasoze babe yizizalwane zeMelika.
UVance ungena esikhundlani lesi kulokufuthelana kubasekeli bakaTrump ngodaba lwevisa yezisebenzi zohlonzi lwaphezulu e-H1B esetshenziswa kakhulu ngabantu abavela e-India. Laloba udaba lokuthi abazalelwe kuleli belabazali abangela maphepha bengabi yizizalwane lukhangelelwe ukuba luzamiswa ngumthetho, abasola uTrump bathi lokhu kuza kuba nzima. Unkosikazi Vance Melika kabhekwa njengomuntu omhlophe njalo umkakhe wavuma ukuthi lokhu kuludubo kwezinye izizalwane zeMelika.
Obviously she's not a white person and we've been accused attacked by some white supremacists over that.
Kumgceke ukuthi akakho mhlophe njalo sake sahlaselwa ngabantu ababona abamhlophe bengcono kulomuntu wonke. Kodwa uUsha ngiyamthanda, ungumama oqotho, uligqweda elikhaliphileyo njalo ngiyaziqhenya ngaye.
Esiqintini seVadluru e-India lapho avela khona, izakhamizi zithi zajabula kakhulu zibona omunye wazo ephumelela. Unkosikazi Vance ulandela ukholo lwesiHindu laloba mkakhe ngokholo lweRoma.
I'm feeling really happy and the villagers of Vadluru are also happy.
Ngizwa ngile njabulo enkulu njalo izakhamizi zeVadluru lazo zijabulile kakhulu. Singajabula kakhulu uUsha engaba ngumongameli ngomunye umnyaka.
Unkosikazi McBride ukhuthaze unkosikazi Vance ukuthi abheke kakhulu abantwa bakhe.
She has a 2-year-old, a 5-year-old and a 7-year-old. And I think we'll need to make sure and want to make sure that they have adjusted to this new life.
Ulabantwana abancane oleminyaka emibili, olemihlanu, lole yisikhombisa njalo ngibona sengathi kumele sibone ukuthi baya ijayela impilo yabo entsha. Zama ngamandla ukubavikela ikakhulu abaya esikolo ngoba lokhu kuyinguquko enkulu kakhulu.
Uzangena esikhundleni lesingomvulo mhla ka 20 zibandlela. Udaba loluqoqo intatheli zindaba ye VOA uAnita Paul lalethulela yimi udaba kaNcube owe Studio 7.
Nansi isaziso balale be Studio 7. Mumbulo ntambama kusukela ngo-7 p.m. kusiyafika u-9 p.m. sisalethulela ngokugcweleyo ukugcotshwa kukamongameli weMelika omutsha uMnumzana Donald Trump. Khongozelani emsakazweni we-Studio 7 lasenkundleni ye-Facebook, emakhasini ethu abalisa i-VOA Ndebele, VOA Shona kanye ne-VOA Studio 7. Sisalethulela udaba lolu njalo ebulenjini kumawebhusayithi ethu kumakheli alandelayo: voandebele.com, voashona.com www.voazimbabwe.com. Lingakhohlwa ukusilandela njalo kuVOA Ndebele WhatsApp channel ukuze lithole izindaba zethu ngokugcweleyo.
Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngutabo kaNcube. Namhlanje sixoxa loMnumzana Chris Fundirwa okhokhela izifundi eNUST. Sikhangela udaba lokugcotshwa kungamongameli weleMelika uMnumzana Donald Trump, yena oza kuba egcotshwa emkhosini ozaqhutshwa ngomvulo ukusasa.
Simbuze ukuthi abatsha eZimbabwe kuyini abangakukhangelela kuhulumende kaMnumzana Trump ozangena kusasa.
Sinye sezifundo esizitholayo ekugcotshweni kukaTrump kweleMelika ikubana izifiso zikaZulu ziyanqoba. ngakuyikubana ama-elections a-free and fair. Okufunwa ngabantu yikho kumele kuye phambili ngoba nxa sikhayela emncintiswaneni weMelika, uTrump yena ubegxila ezifisweni zabantu. Abantu beMelika ngabantu abangasafuni ukuthi bephilisane labantu abazalwa kwabanye amazwe bebe bezophila kwele Melika. Bese kusithi iqembu akade lwisana lalo lelo beliliqembu ekade selithatha abantu abalendumela lizame ukuthi liconvince abantu ukubana bemvotele ngokusebenzisa abantu abalendumela, abantu abahlabelayo kumbe ngesikhiwe sibathi ama-celebrity. And nxa sikhanyele sithole ukuthi loba ngazisebenzisa abantu abalendumela abafunwa ngabo, abathandwa ngabantu. As long as lokhu abakutshoyo kungayisikho okufunwa ngabantu, hayi, abantu abavoti, abantu bavotela izifiso zabo bona.
Sibona umkhankaso kaTrump ukuthi ubugxile kakhulu kudaba lwabo kuza lapha eMelika. Ubona sengathi ukungena kwakhe akusoze kuphazamise na ukungena kwezifundi ezivela emazweni athiyeneyo agoqela iZimbabwe, njengoba bekulezifundi eziningi ezingena lapha eMelika zivela eZimbabwe. Ubona ngani lokho kungaqhuba njani ngesikhathi sombuso wakhe?
Thina esizalo lephandle kweAmerika kubalisela thina beZimbabwe le-Africa at large, loba nje siwajabulela abantu beleMelika ngokubana batshintshe umongameli. Thina kithi ngapha sokusiba nzima ngoba asikatshintshi wethu umongameli. And iningi labatsha, iningi labafundi, iningi labantu abalesifiso sokubana betshintshe iZimbabwe ngabantu abagcina bethagethwa. Ngakho-ke abantu laba ngabagcina bevaleka besiyadinga asylum, besiyadinga imfundo, besiyadinga imisebenzi kwele Melika. On top of that, bathi nxa befika le kuyabeso ngabantu abasupporta impilo zezimuli zabo ezingapha kweZimbabwe. So nxa kusokungena uTrump, so hayi, mbona sokusiba nzima sibili ukuthi impilo zethu ziphucuke from lapho esikhona sisiya phambili.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo mnumzana Chris Fundirwa okhokhela abatsha eNUST ephansi kwenhlanganiso yeZinasu. Besixoxa ngodaba lokugcotshwa kukamongameli weMelika okhangelelwe ukugcotshwa kusasa kungomvulo umnumzana Donald Trump. Ngokwesibili umnumzana Trump egcotshwa esiba ngumongameli ngemva kokuba ebe ngumongameli wagcotshwa ngomnyaka ka-2017, wasenqotshwa ngumnumzana Joe Biden onguye osezadedela umnumzana Trump kusasa. Umnumzana Fundirwa wekhuluma ngokukhangelelwe ngabatsha kuhulumende kamnumzana Trump. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo kuhlelo lwabatsha olivalelisayo ngotabo kancube. Abafuna ukungena kuhlelo lwabatsha liyenelisa ukuthi lisithinte kunombolo zeWhatsApp ezithi +1 202 394 7156 +1 202 394 7156
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Selela umoya namuhla silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Ngolunye njalo usuku lokuvuselela umoya. Umoya kumele uvuselelwe ngoba kuningi oyiqandisayo imphefumulo yethu. Kuningi okusithintayo abanye sihlale singabadanileyo. Kunye siyabe sikubona ngamehlo ethu, okunye sikuzwa emzimbeni yethu ngoba la ibuthakathaka, okunye sikuzwa ngendlebe, okunye sikubala lapha okubhalwe khona. Yikho umoya odangeleyo, umoya ophansi ufisa ukubana ngawe uyavuselelwa. Ngoba nanxa umoya lenyama kusesendawonye, kumele umoya uphile la ukuze layo inyama ibe ngcono. nga umoya ungaphili usindwa ngokusindayo impilo kayibi mnandi sitheke lapha sihlanu kokugcina sakhuluma ngesabala encwadini kaMatthew Testament elitsha sabala isahluko sesithuba endimi yamashumi amathathu nantathu sizagijima ke siyikhangele njalo ukwenzela ubana bayikhuthayo bayizwisise ifundeka kanje Matthew 6 verse 33 kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe khona konke lokhu kuya kwenezelwa nina namhlanje nxa siphuma emndenini singena emphakathini ezigodini ngitsho laselizweni lingaba ngelakithi kumbe lamanye amazwe kuyahlalwa phansi kulungise inhlelo eziningi ezishiyeneyo yebo inhloso lenjongo zalezo nhlelo zingaba yikuthuthukisa impilo zabantu yebo ziyabe zincomeka zibukeka zizinhle kodwa ubusumangala lezo zinhlelo zingasaphuthi izikhathi eziningi kufane nje le ndlu eyakhiweyo eyahlalihlala iminyaka leminyaka indlumbe leso sakhiwo size sibe lunxiwa kukhona kusakhiwa ziningi izinto ezinjalo esizibonayo emphakathini lapha sengitsho la kuhulumende uqobo lwakhe kuyabe kule nkulumo ezimnandi eziqumbaqumba indlebe ziqumbaqumbe lengqondo uthi nxa lokhu kungenziwa ngempela ngempela ilizwe lingathuthuka kubonakala kwenzakalani kodwa-ke okunye kwenziwa unkulunkulu engekho phakathi kwakho yikho uzathi nxa usizwa ubala uze kuthiwa ye uhlelo oluthize lwehlule ngobana imali kade kumele ulwenze intshontshiwe imbangela yokuthi unkulunkulu yabe ngekho phakathi kwakho labona abenza inhlelo lezo ngabamazi unkulunkulu benzela nje emnyameni ibhayibhile ithi funani kuqala umbuso kankulunkulu lokulunga kwakhe akulanto engaphumelela sengitsho lakuleli lizwe labaholi belizwe balalele bezwe ubana nxa unkulunkulu engafunwanga yiwo ukulunga kwakhe lothando lwakhe lokwenza kwakhe kungekho enhlelweni lezo abantu bayahlala bekhalile inyembezi yokukhala kwabantu labana zibe ngumthandazo kunkulunkulu kujike kubonakale kuvele obala ukuthi lokhu okade kusenziwa kungela nkulunkulu phakathi lithi ibhayibhili konke okusithekileyo kuyakuvela obala ngobana unkulunkulu ngehlulwa lutho kacatshelwa yilutho kodwa abafuna unkulunkulu ngabala mahloni ngabayangeki ngobana lokhu abakwenzayo uyabe ephakathi kwakho uyababusisa kuphumelele yikho sibona kwesinye isikhathi imindeni eminye iyaphumelela eminye ihluleke amazwe amanye ayaphumelela lanxa kuthiwa ngabayanga aphumelele ngokabanye abakhokheli bamazwe unkulunkulu kwamanye-ke amazwe angikwazi ukuthi kwelakithi ngathini nxa bengamazwi unkulunkulu akula lapha kuyiwa khona abantu bazadinda ndawonye ngobani abantu abakafundi ukudinga unkulunkulu lokulunga kwakhe kodwa funani kuqala umbuso kankulunkulu lokulunga kwakhe lingakalungisi lokhu elithi kufuna ukukulungisa asikhuleke thixo engcwele ongedlulwa lutho ukuqala singakathini siqala umnyaka ngena phakathi wethu sifune wena uqala kuze izinto zethu sengitshole elizweni lakithi zisilungele ngojesu ngiyakhuleka amen
Sibonge umfundisi Thandeko Zintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Tiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Sibonge uNtungamile obesethulela esokholo lwesiKristu. Kwezemidlalo lamuhla Silosimba Rusike umdlali wenguqu owake waduma kakhulu ngokuthela ibhola emambuleni edlalela iqembu lenguqu eleBoso ngeminyaka yama 90s asizweni exoxalo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7
Nesikhathi esadlala ibhola olusike yena wazalelwa kobulawayo wayelejubane kwamagama edlala phambili kwiqembu lakhe leBhoso. Asizweni elonda imbali yakhe.
Ngakhulela kobulawayo ndadlalela eLanders from amaJuniors. Ngafunda eLosK Primary School eGubenja. Ngasuka lapho ngayeGifford High School kobulawayo khonapho. Ye mina nembuli yami ndidlalele unkosikazi yami nabantu abami abanye baphandle. Abanye basebenza njalo esijeneni.
Urusike uyaphambili echaza ukuthi waqala njani ukudlala umdlalo wenguqu.
Ngaqala ukudlala ama-juniors ngo-under 14 e-Highlanders. Ngaze ngagraduate ku-first team. Ngasuka mbijana ngayo eBotswana. Ngayidlalela i-GT Traffic le-Harvard United. Sawina ama-championship khona ngale. Ngase ngiphenduka futhi lapho kobulawayo. Ngajoyina e-Highlanders futhi ngo-1996. Safika ku-BB Cup final. Sadlala iDynamos e-second leg.
USimba uthi kulabadlali abamjabulisa kwamagama ngesikhathi edlala kumahlolanyama.
Abantu azozeyimkodla kwesedlala sonke ngabantu abanjengomakenyat uBenjamin Konjera o-Abraham Bambo kanye labo Willard Khumalo Mercedes Banda engase ngistrike layo ngo-96 ngobe-Highlanders kwase kungasela abanye basebephumile bahamba. The likes of Gift to the YSA Germany. So I was saying, lone striker, same partner, the Mercedes Pandaganin. Now I top goal scorer Islanders in 1996. And you were captain of Islanders in 96, or 97. Now I'm going to have a goal scorer 18. Silo Mercedes Banda.
How many amaqembu bakhona phela Simba abakuthwalisa nzima?
UDumisani Mpofu wa Capes United. Kanye lo Kaitano Thembu. Wayedlala ngitshaya kodwa ngimchiya ngesiqhubu vele ngangimkhathaza kakhulu. Umuntu wayengani uyangihlupha kakhulu yilo ndoda okuthiwa ngu-Andrei Chapo ngoba yayiqinile indoda leyana yayihle ngijani ngansasemncane.
Umdlalo wenguqu eZimbabwe kukhanya usezingeni eliphansi, kambe kwenziwa yini Rusike?
Abafana bakathesi ibhola abasalithathi serious. Thina sasilivukele ezigwagweni sidlala sodwa singadlaleli lutho, sidlalela ukunqoba. Manje abafana bakathesi abaningi babo sebenemzimba exegayo, sebethanda izinto ezimnandi nazo nalezi ezinathwayo ezingalunganga. It likes of obuntshinko kakuba sindawo lokuthatha ama-drugs kakhulu. So kumele batshintshe ingqondo nayo abanayo lezosuku ukuthanda izinto lezi ezingenamsebenzi.
Ngokwamanje uSimba Rusike kala qembu waliqeqeshayo lanxa elamaphepha amvumela ukuqeqesha umdlalo wenguqu. Nimele Studio 7, ikamela mungu ezo chisa sibani.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umongameli Donald Trump owebandla lama-Republicans ukhangelelwe ukugcotshwa kusasa ngomvulo ukuthi abe ngumongameli weMelika. Sizwe umlando wozaba umsekeli kamnumzana Trump, umnumzana J.D. Vance kanye lowenkosikazi yakhe u-Usher Vance. Unkosikazi Usher Vance oligqwetha uyaba ngokuqala ovela emhlubulweni weningizimu yezwekazi le-Asia, i-South Asia, ukuba kulesi isimo. Njalo sizwile ukuthi yena ngokwakhe umnumzana J.D. Vance uza kuba umsekeli kamnumzana Donald Trump kukhangelelwe ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakamongameli abasakhulayo kumlando weMelika nxa kuqathaniswa labanye bakhe kuminyaka edluleyo. Kwezemidlalo sixoxelo Simba Rusike, umdlali wenguqu owake waduma kakhulu edlalela iqembu lenguqu ele-Highlanders ngeminyaka yama-90s. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.